handozvitori po munyika hamuna kumira zvakanaka hamuna kugadzikana tiri kuona kuti zvinhu zvese zvaita manyamamire nerongo tikatarisa kune zvanga zvichiitika kunyatsime uko tinoona kuti vanhu vakavhiringana zvakanyanyisa asi tikatarisawo mamiriro ari kuita mapurisa achipindira munyaya tinoona kuti vari kungomira nedivi rimwe chete rezanupf vachingosunga vedivi rimwe chete vetriplec zvinhu hazvida kumira zvakanaka tikatarisa kumashure kumabyelection kubva nguva iyoyo vanhu vakanga vachingourawa vanhu vachipondwa vanhu vachikwadzwa iko zvino zvevanhu vari kungotorwa mumwe nemumwe echinzi ashayikwa ozowanikwa saka tiri kutarisira kuti dai paine zvaiitika kuti patinosvika kumaelections munge mune runyararo munyika nokuti pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka
vamuponda munoti nemashoko atiri kukurukura
chekutanga ndicho kuti tinofanira kuziva kuti pese pavakuda kuita election muzimbabwe ava vamuti civil society avavavamunoti vanomirira kukodzero ava vanhu vanenge vatori patikiti ravo rekuti zvinhu zvifambe pakuti vapuhwe mari dzavo ende kuti vanhu vave mari idzodzi they make up mareports and at times they incite people at times vanotaura zvisipo to seek relevance kuti vanzi vari kushanda uyezve kunzi zimbabwe idraw international attention inge ichinzi itangwe nezvayo kana kuri kuperamende kubritain kana iri kuvagwe kuamerica ivo vakomana vatikutauravo vatinotaura vepasi va ndo vanokonzeresa izvozvo hazvireva izvo kuti zvinhu zviri kuitika zvekutaurika izvi zvinhu zvinenge zviine chokwadi mukati zvakafana nemvhokapfokuta yakaitika kunyatsimeyo munhu akauraya munhu which is a murder yakaitika munhu wacho akasungwa tozochiva kuti pati inozohaijeka event yakadaro sei pari kuchemwa nemhuri kuti tafirwa nemunhu muzimbabwe nokuafa zvisina kukodzera asi panotanga kunongedzanwa nekutanga kutohaijeka kuda kutopfekedza chitunha ichocho regalia yebato kuti zvinzi tisu taurayiwa that type of behavior ndo yatiri kutaura kuti inokonzeresa nekuti inenge iri vanhu vada kuhaijeka
vamutasa pindurai tinzwe mashoko avamuponda
hazvisi zvitsva zviri kutaurwa navamuponda taiona vana Jonathan Moyo vaimira kwazvo vachitaura zvimwe chete vana Sevi akasukwere navamwe vaiwa musangano wezanu pf vairamba nyaya techiti ngazvigadziswe zvinhu asi takazonzwa kuchema dzimba dzarakashwa nemabhulets vanhu vachipunyikidzwa vanhu vachitsvaga kuparadzwa tinenge tichida kuti munyika yakarwirwa ikawanika rusununguko vanhu vagare zvakanaka mumwe nemumwe zvisinei nekuti uri webato ripi vari mumatorongo ndijob scaler nagodfrey estole tikauya kumatrade union vana bobet masaraure vari mumatorongo izvozvo kumaximum kuprison kuchikurupi asi tikatarisa nyaya dzavari kupomerwa tirikuona kuti ndedzekusonanidza tikutongorarama nenyasha dzamwari kuti hatizivi kuti ramangwana rakamira sei asi mwari ndowe munhu wese
vamuponda chii chingaita kuti bato rezanu pf pese pangoitika mhirizhonga ringe riri runonongedzwa kunzi ndo rakonzeresa mhirizhonga kana muchiti harine nechekuita nezvese izvi
chinoitika ndechekuti zvandataurara ndezvekuti vakomana vari muindastry yavo which is an extension yeregime change agenda vanhu vanyaya vaitangira pamusoro patikuibatira apa vanhu vagara vaine regime change agenda yekuti no varungu muda 2000 vakatorwa minda nemapurazi nechii nechii ndivo vakabva vainyanya kucreata nekufinanza machi civil society yamakutova nezvaei vanhu vatori vapeiro ivavava saka izvozvi every election they think is an opportunity kuti vapende zanupf ivengwe nevanhu ibviswe pachigaro izvozvi as we speak kubritain marero workers ari pastrike so even my youth workers ari pastrike as we speak kubritain vari kutora pamawalkaway and things like mastay away kubasa kuengland handizvi hapana chinoshamisa kuti vanhu vaenda pastrike munyika zvinhu zvinoitika ende vanhu vanotaurirana kugadzirisana wodzoka kuti kumabasa
tizwe kunga vamutasa vamutasa zvingagadziriswa sei tichiona kuti sarudzo dzegore rinouya dzaakutosvika idzi
chekutanga ndechekuti nyika ino ine bumbiro renyika constitution asi tiri kuona kuti taakutongwa nemumwe mutemo usingaoneki muconstitution yenyika unzi martial law tinenge tiri kutongwa nemutemo wemauto saka chinodiwa chekutangisisa kudzorera kodzero dzevanhu
tinzwe kuna vamuponda vamuponda zvinhu zvingagadziriswa sei
chekutanga i think semazimbabwe let us know kuti tine nyika